Vampandare au vakaenda nemuchungamiri wezifa vaFelton Kamambo. Vanoti hapana chikwata chavanotya mugungano iri kunze kweCameroon iyo ichange iri pamusha pachaitwa makundano aya.
Hapana chatinganyanya kutya kunze kweCameroon nekuti Cameroon ndiyo iri pamusha payo. Ndovanenge vane support yakawanda yema supporters avo. Timu inenge iri pamusha payo kuve vanhu vakawanda ndekudaenda mberi. Saka zvinhu zvakawanda zvinenge zvichida kuti zviitike kuti iende mberi.
Muraridzi wechikwata ichi Zdravko Logarusic haati kukwanisa kuve ari muEgypt sezvo ari kumusha kwake kuCroatia uko ari kugadzirisa nyaya dzemhuri. Logarusic ari kutarisirwa kudzoka muZimbabwe musi wechitatu. Asi vamupandare vanoti chirangwa chavo ndechekusvika munharaunda yechipiri kekutanga kubvira muna 1980 apo Zimbabwe yakatanga kukwikwidza nedzimwe nyika.
Tikutiwo vakomana vambogadzirawo kaisiri kavo kwekupfuura mumagroup stages vaendewo kunext round kana kuenda kumafinal kwacho hapana chakaipa.
Kumubatanidzwa wezvikwata uyu Maorias ari mupoto yechitatu pamwe chete ne Cape Verde, Mauritania, Gabon, Sierra Leone ne Guinea Bissau. Zimbabwe haisangane nechimwe chezvikwata chiri mupoto iyi mumitambo yekutanga. Asi Zimbabwe inokwanisa kuiswa mugungano rimwe chete nezvikwata zvine mukurumbira zvakaita seNigeria, Senegal, Egypt, Algeria, Tunisia, Morocco kana Cameroon. Zimbabwe inokwanisa zvekare kubatanidzwa nezvikwata zvisina mbiri muAfrica zvakaita seMalawi, Sudan, Equatorial Guinea, Gambia, Mali ne Burkina Faso. Makundano eAfrica Cup of Nations ari kutanga musi wa 9 Ndira achipera musi wa 6 Kukadzi gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.